manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu Gunyana 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano redu remachiremba anorwira kodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa magombe vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatarukana. Zvisakarurama zvisingazivikanwe zvemuchivande mozokwaswa ngemuchimwana ari mupenyu.
Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei vari vapenyu.
Kuongorora kwenyaya kuri kuendera mberi. Dr. Magombei vari muchipatara vari kutariswa nana chiremba. Vaonekwa nana chiremba vavo, vaonekwa nana chiremba vehurumende. Vari vakachengetedzeka, havana kusungwa. Maloya avo avaona uyezve akavaona kubva nezuro. Mhuri yavo inosanganisira baba wacho vari kuvaona kubva nezuro.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti Dr. Magombei vari kurapwa muHarare uye havasi muusungwa. Studio 7 inoenda kuchinoi uko inonzwa zvichemo zvevagari veko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiviremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara kuti vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vakawanikwa nezuro vari vapenyu. Dr. Magombei vakawanikwa vari kunyabhira nezuro manheru uko vakangasiyiwa vangokandwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndavanani. VaMagombei vakapambwa nemusi wemugovera manheru nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani uye vaizviitirei. Mutauriri wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vanoti pari zvino vana chiremba vari kuongorora utano waDr. Magombei uye havakwanise kutaura zvakawanda pamusoro pavo.
Sangano redu remachiremba anorwira kodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa Magombei vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatarukana, zvisakarurama, zvisingazivikanwe zvemuchivande mozokwaswa ngemuchimwana ari mupenyu. Saka tiri kupembera navo, tiri kupembera nemamwe machirembawo kuti takaona mumwe wedu ari mupenyu. Asi kune rimwe rudivi hatisi kufara nezvekuramba zvichiitika munyika yeZimbabwe zvekuti mahuman rights activists, malabor union leaders vari kungoramba vachitorwa pakati peusiku nevanhu vasingazivikanwa kuti ndanani. Vari kudescribewa nehurumende kunzi ited force. Zvinhu zvinotyisa kuti muhurumende kana tichiti tine government inofanira kunge ichitichengetedza, tine mapurisa, tine masoja nemacio anofanira kunge achiofa security kuvana veZimbabwe, pozonzi pane imwe force iri kuramba ichitora vanhu asi isiri kuzivikanwa kuti ndeipi. Saka ipapo ndopatiri kupokana nehurumende yeZimbabwe kuti ngaichengetedze zviri mubumbiro remutemo. Section 56 inotaura about security yemaZimbabweans kuti hurumende inofanira kuisa mameasures ekuti munhu wese kana achinge ari munyika anofanira kunge ari secure. Section 76 zvekare inotaura about the right to health kuti hakuna munhu anofanira kunge achitochwa, hakuna munhu anofanira kunge achiabductwa kana kuiswa to any form of inhuman or degrading treatment. Saka tinovimba kuti hurumende ichaisa matano anoita kuti zvinhu zvakaitika kuna Magombe zvisazodzokereka zvekare.
Vanyamande, nhengo dzenyu dzakwanisa kuvaona here Dr. Magombe?
Vamagombe vakaonekwa nenhengo dzedu kubva nezuro kusvika pari zvino.
Utano hwavo vakamira sei?
Pari zvino tingati zvichiri too early for us kuti tikunge tichikwanisa tichipa an assessment yekuti vari sei kana zviri kufamba sei. Pari zvino tikungoti tinonyanyo fokasa nekuti vange vachirecover, vange vachiita come to terms nezvakaitika kwavari, uye vange vachikwanisa kuti vaite reunited nefamily yavo, vakwanise kudzokera kubasa, vaite basa ravo. Tinovimba kuti vacharamba vakasimba vari resolute kuti vadzokere zvekare kuno kunotungamirira macheremba mubasa ravo ranga vachiita.
Pavakakwanisa kuonana nedzimwe nhengo dzenyu, pane mashoko here avakavaudza pavakasangana navo?
Pari zvino hatitati tamupozisei nekuti tingadisclose kuti vakataura kuti kana kuti havana kutaura kuti it's still too early for now. Focus yedu iri pakuti vamagombe vange vachipora, vange vachirecover, vange vachidzokera mucommunity, vaitwe rehabilitated kuti vatange kufambidzana nevamwe vavo zvakanaka.
Studio 7 yakataura na Dr. Magombei neZuro Maneru, uyezve vairatidza kuita kanenge kakukanganwa. Pakaona nhengo dzenyu vamagombei, vakaona here vari munzvimbo sepatakataura navo parunhare nezuro?
Semataurira andamboita, ndopa ndiri kuti chekutanga pane nyaya mbiri. Pane inonzi doctor to patient confidentiality, saka hatikwanisi kunge tichitaura mafindings atakaona pamurwere kujekerere kana kuruzhinji. Uye chechipiri, tiri kukumbirisa kunyanya kune vatore venhau nezvemapepa kuti vamborespekta privacy yavamagombei kuti timbofokasa nekuti vange vachipora, vange vachiwana rehabilitation nesapoti yavanoda. Munoziva audio yavakaenda through zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinokatisa madza, zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti munhu azvitambire. Saka pari zvinodai tambovapa that prices for now.
Kune vamwe vanyamande vari kuti izvo Dr. Magombei vanogona kunge vakanyepera veruzhinji kuti vakanga vapambwa. Imi sesangano muri kutora sei mashoko iwayo?
Izvo zvinenge zvakutoda kuti zvonzwa ivo vamagombei kana kuti malawyers avo, ndo vanongakwanisa kuziva macircumstances yayo. Isusu chatinongoita semachiremba anorwira kodzero dzevanhu kubuda pachena tichitaura kana tichifungidzira kuti munhu anenge atorwa zvisina kutsarukana. So kuti vari kunyepa here kana kuti kwete, izvo zviri beyond our purview. Isu chatinongoita kuvatsvaga, kana tichinge tavawana tovapa rubatsiro rwatinofanira kuvapa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunare. Tichiri panyaya iyi, sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo ratambira nemufaro kuwanikwa kwakaitwa Dr. Magombei vari mupenyu. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti kunyange hazvo vamagombei vawanikwa vari vapenyu, sangano ravo riri kuenderera mberi nekuramwa mabasa.
Pakawanikwa Dr. Magombei takabatwa nemufaro wakanyanya kuti semacitizens takwanisa kumanikidza hurumende yedu kuti iwane zvainoita kuti tiwane vamagombei. Asi nyaya yavairwira pavakatorwa yanga iri nyaya yemasalaries, yenyaya yeliving wage, ndo yataa takanyora tichiti kana vaakudzosa vamagombei ngavavadzose vaine masalaries anotenga, vavadzose vaine living wage. Saka hatina kukwanisa kuzoenda kumabasa, varayiridzi veboka redu havana kutoenda kumabasa, varamba vari pachisungo ichocho chekuti vamagombei hongu vadzoka asi masalari edu haana kuwedzerwa. Chimwewo chatazoita ndechekuti tatibatana nepasi rose kuhurwisa chiedza kukurudzira hurumende yedu kuti iwane zvainoita kuti irwisane nenyaya yeclimate change.
Sangano renyu ratambira sei kuwanikwa kwaitwa vamagombei vari vapenyu?
Sangano redu rafara chaizvo. Chanyanya kutifadza ndechekuti takwanisa kuti senyika tibatane pamwe chete tiitewo chinhu chinobatika, nekuti vanhu vaichemera kuti vamagombei havatibatika chete. Munhu wese anowana kubatana nedzikereke nevamwe vose. Saka mukabatana mukaita chimwe chinhu chikabudirira, munozwa kufara. Asi chanyanya tikoshera ndechekuti upenyu hwemunhu vamagombei, munhu aane mhuri yake, munhu aane hama dzake dzanga dzakamutarisira kuti dai vadzoka, nuzwa mfaro kutikana vamwe wangawa chinyuta siya matake ndaka seza mbaba wa shora wendi kutinyuta nuzwa mfaro ndika wafunga ndi kutiwa aa baba washa una mwanawa washa kwa mfaro ndaka zi nuzi leta kutikiko kiri tene kwa umutu wedu we kuti upenyewe munu wakakosha atinda tukorore za taka wana shikwa koreria rawa ita itamarare kuti muna anu ngoza taka tika uto taka tika sa chose posha kwa saiti
varairizi vatambira nasi vahamasara ure vatambira sei mariza wawana ziri muma banga mao
varairizi wano wana sewanu wariku biru wa mari ne uru mende wei efti hache ya nyanyusa mkarangari la waka atambiri weze wa mari wache nga weze wa 76% muna August asi muka wana pazo ya magwaro avo ye mari za kutambira mapetri arukula deza kuti maria iyo yoshinji imwe ya batu wa nepe hii unaona muna anga wezeru wa kutambira mari ya ya kachifana unge ili show mazayo asiri $1,000 yomba ya batu wa pe hii $120 umba wana nyara za ya wezera wana yoti Christmas ya wezera wana ubatu wa wese wanga weripo unungo ita kuti mnarara mesemunu wa wezera maprice Maria urwana weyebisa muomoche nda kumba yodzoke na pamwei mweche pia waisi botambira asima price mashops haada kutorora ari kuto manya kwenda kumperimperi pa kukwira kunyanya zvaita mazuva matatu akura tatita wana muhoro wedu tichiona kuti zvimwe zvinhu zvaito tatita kana rest time yaibva yanga iri kuma 150 yato jamba yakuma 120 kuti pa madhora gumi ekuamerica $10 wakuto zvinopiwa 200 RTGS iye mari yemuno iwe yembo 200 saka zvinhu zvinoita kuti upenyu hwevarairidzi umbo wanyanyooma zvaita kuti vabva vanyanyosimbaradza kuti kana kumabasa kwacho hatichaendi
mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare mapurisa anoti hachisi chokwadi kuti Dr. Magombei vari muhusungwa sezviri kutaurwa neveruzhinji pamadande mutande akasiyana siyana. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyat vanoti vaMagombei vari kurapwa pari zvino.
Dr. Magombei vakaonekwa nemapurisa nezuro kunyabvira. Iye zvichitaura kudai kuongorora kwenyaya kuri kuendera mberi. Dr. Magombei vari muchipatara vari kutariswa nechiremba. Waonekwa nana chiremba vavo waonekwa nana chiremba wa hurumende vari vakachengetedzeka havana kusungwa maloya avo avaona uyezve akavaona kubva nezuro mhuri yavo inosanganisira baba wacho vari kuvaona kubva nezuro hapana kusanzisana sema nemapurisa sezvoda kutaura nevamwe vanhu musocial media vari kushandisa mashoko ekunyepa kuitira kuti vadisturbe mainvestigations zvinhu zvatisingatarisiri semapurisa nokuti vamwe vanhu vatizopisira vaita yato kuti pachirungu defeating or obstructing the course of justice doda kuti vanhu veruzhinji varegere nyaya iyoyi iferefetwe ifambe zvakanaka
pane mashoko Assistant Commissioner Nyati ekuti izvo mapurisa makambenge marambidza magweta Dr. Magombei kuti avaone
mashoko ekunyepa toda kudzokora zvemashoko ekunyepa chiri kutishamisa pane zvikwata zvemaloya magweta akawanda vari kuuya vachiti tisu tiri kumirira Dr. Magombei. Dr. Magombei vane maloya avakataurira mapurisa nezuro kuti ndo avari kushanda navo. Pale asi isusu sekuona kwatiri kuita hatidedi kupindira pakunetsana kwemaloya. Toda kuti maloya vanetsana vega isusu hazvinei nemapurisa. Maloya ngavave vanhu vakarongeka voziva kuti ari kumirana Magombei ndiani. Kwete kuti paite maloya akawanda wanda. Anozopedzisira atokanganisa mapurisa kuita basa ravo. Isusu hatina loya watadzinga asi kuti ivo maloya ngavagadzirisane.
Kana vaMagombei vapedza kuonekwa nana chiremba muchatora matanho api imi semapurisa?
Tinoda kuzoita yatinoti interview na Dr. Magombei ipapo kuti tinyatsonzwisisa kuti nyaya iyo yakamira sei. Ndozvandoda kungozivisa veruzhinji izvozvo.
Interview muchaitira kuchipatara kwavari here kana kuti munenge movadaidza kuukamba yemapurisa?
Tinenge tichizivisa veruzhinji zvinenge zvichitevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kuwana marezenisi ekuchera zvicherwa uye pane uori wakawanda huri kuitika munyaya dzekupuhwa marezenisi aya.
Asa Chigoriwa anotipanya inotevera.
Mumwe wevatauri pamusangano wanhasi uyo wakarongwa neVoice of America pamwe neMedia Center vaClifford Kupeko vati pane vashandi vebazi rezvicherwa vanoita uhore mukupa marizinesi.
God, I think you all agree with me kuti whenever there is yatinoti kwaputika goridhe panotanga kutoita makakatwa mapepa anouya nevanhu 1, 2, 3 mwane mapepa ari valid mwane mapepa ari valid but where are these papers coming from? These papers are coming from the Ministry of Mines. So ndo issue yatoda kuti tigadzirise yekuti we have got corrupt officials in the mine and not only at provincial level at head office level from the PEMSEC from the directors. We need to agree. We need to face the truth. Who is generating these documents?
Izvi zvatsigirwa nemumwe mutauri muzvari chedza chipangura avanoti pamusoro pehori mitemo haisi kutevedzerwa mubazi iri izvo zviri kudzinga vanoda kusima mari dzavo munyika.
Kune nhubu dzirimo munharaunda dzinoda kudya padzisingafaniri kudya vasinga respect the rule of law in this country.
Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimiririra vaGeorge Mugani vanoti pamutemo rezinesi rinofanirwa kuwanikwa mukati memwedzi mitatu asi nekuda kwemakakatanwa kuti mugodhi ndewani zviri kunonotsa kupiwa kwemarezinesi.
Pamutemo inofanira kuti within 3 months registration process inenge yapera setogedzera apo but nekumadisputes anga achitika akawanda system yacho yeverification yaane zvakawanda zvinoda kuitwa a lot more than what can fit though it can be done in 3 months but my errors anga ari kumashure backlogs aziri kumashure due to maybe poor staffing those backlogs need to be covered.
Panye kusavharwa kwemakomba munzvimbo dzinenge dzakambocherwa zvicherwa mumiriri weEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vamunyaradzi nariswa vati vanochera zvicherwa havasi kutevedzera zvavanenge vati vachaita mugwaro ravo reEnvironmental Impact Assessment kana kuti EIA.
Gwaro rebhuku iri nderekuti tirikuti mining chimwe chechunhu chezviitwa chakaonekwa kuti chakasaitwa negwara rakanaka chinokuvadza kuparara kwenharaunda. Saka muEnvironmental Impact Assessment Report iya iye unonge uchitaura semaina kuti ini pandichachera makomba angu ndichange ndichivhara. Mamainas edu zvinovaremera kuti vaite zvinodiwa nemutemo kuita bhukure rinonzi Environmental Impact Assessment. Vamwewo zvakare nyange taita bhukure wakaenda kumamaini mazhinji tinoita challenge yekuti rinoruwana riripo asi nenge riri mushovhu chinonzi EMA yangu iyi but vasingazivi kuti chunhu chavanofanira kufamba nacho pavanenge vachiita basa ravo.
Vanhariswa vati bazi ravo riri kuita dzidziso kuvacheri vezvicherwa uye nekusunga avo vanotyora mutemo wekuchengetedza nharaunda.
Zvatakaita seEnvironmental Management Agency mukushanda nemaminers kuti dambudziko ratanaro nhasi panyaya dzemadisused mines risavepo, takatanga neengagement zvokudzidzana kugara pasi mamainas kuti zvii zvinodiwa, chivatsanangurira kuti process yeEnvironmental Impact Assessment inofamba sei, mari dzinoda kubhadharwa kana vava kushanda zvii zvatinotarisira. Ndo chimwe chikamu. Chimwe chikamu chanditi che law enforcement kuti vanzwisise kuti zvavanoita kana vachityora mhosva zvinosungisa.
Vanhu vapinda musangano wanhasi vanosvika 40 vawirana kuti hurumende inofanirwa kuumba homwe yekuti kana makambani anochera zvicherwa asiya makomba bazi reEMA rigokwanisa kuavhara kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu hwavo kana hwezvipfuwo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 0794930-7270 ne-9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Makaterera ku Studio 7 animi muchirongwa ndini Rachoto ndiri mu Washington DC. Sachigaro MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu re North America vatawanda dzokora. Vanoti urongwa hwahu kuratidzira mu New York mangwana kumusangano we United Nations General Assembly huri kufamba zvakanaka chose. Vadzokora vanoti muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo achange ari mu New York nevamwe vanyarikani vachiratidzira kusafara kwavo nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaEmerson Mnangagwa pachavo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano weUnited Nations General Assembly svondo rinouya. Mavlas Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navadzokora kuti tinzwe zvichange zvichiitika muNew York mangwana.
Kuratidzira muNew York pa United Nations headquarters kuratidzira tichitarisa zviri kuitika kumusha kumbunyikidzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nehurumende yavaMnangagwa kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuitwa vana veZimbabwe kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuita vatungamiriri vemacivic society organizations nevatungamiriri vebato rinopikisa guru are MDC vatungamiriri vanongosungwa vanongouya vachitorwa mudzimba dzavo vosungwa pasina zvavanenge vatadza. Vamwewo ndo vari kuabductwa sezvakaitwa dhokta ava vakangotorwa vakangoabductwa hapana mhosva yavakaudzwa. Havasiriwo vega, vazhinji vanhu vari kungotorwa mudzimba dzavo vachinorohwa vachinoita sei. Saka ndo zvatiri kuratidzira izvozvo kuti tizivise pasi rose kuti ndo zviri kuitika muZimbabwe. Ndo utongi hutsva huri kutaurwa navaMnangagwa vanenge vachiudza vanhu. Tiri kuona kuti matongero avo avari kuita akangofanana naamugabe. Tiri kutogona kutoti zvakatonyanyisa pane zvaiitwa navamugabe.
Muri kutarisira vanhu vari kubva kunzvimbo dzipi nedzipi?
Tiri kutarisira vanhu vanobva kuCanada, totarisira vemumwe muAmerica vakawanda wanda vose vasumuke vana veZimbabwe. Tikutarisirawo zvakare vamwe vari kubva kuUnited Kingdom, chairman weUnited Kingdom province vatamburuka vakatosvika muno nezuro kuuya kuzobatsira kuti tiratidzire pamwe chete.
Pane vamwe vanyarikani here? Tambonzwa kuti muimbi Thomas Mapfumo anenge ainemi. Kune vamwe here vanyarikani vachange vari pachiitiko ichi?
Kutarisira vatoto vaThomas Mapfumo kuti vanenge varipo na Deputy Secretary, Organizing Secretary wedu vabhondo Honorable Hepmo Chiziva vanenge varipo zvakare ipapo.
Munoona kuratidzira uku kuchibatsira here?
Ini ndinoti hongu kunobatsira ende zvinoenderana neurongwa hwedu vatine vatinawo mubato redu reMDC hwekuratidzira hwekunoratidza nyika dzose dzepasi rose kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Ende kutiwo vanhu venyika idzodzo vaone kuti zvinhu zviri kutaurwa vaMnangagwa inhema. Hakuna imwe nzira yatinokwanisa kuratidza kuti tiratidze vanhu veUnited Nations kana kuti vedzimwe nyika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune udzvanyiriri munyika medu. Hapana imwe nzira yatinokwanisa kuita inopfuura kuenda tichinoratidzira.
Avo vanga vari sachigaro veMDC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York kuno kuAmerica. Chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chinoimba kuti kuziva kwacho nhandare yeNational Sports Stadium pamwe nechaunga chinenge chiripo kuchavapa mukana wokuti vange vachikunda mumakwikwi eAfrican Nations Champions neLesotho neSwondo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi hachisati chamborohwa munhandare iyi kwenguva refu zvekuti Joey Antipas nevatambi vake havasi kutarisira kudamburwa kwenhoroondo iyi nechikwata cheLesotho icho vanogarorova. Zvikwata zviri izvi zvasangana mumitambo makumi maviri nemumwe chete, Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemitanhatu, Lesotho yacho ichikundawo mumutambo mumwe chete, mimwe mitambo mina vachiita mangange. Asi Antipas haasi kutarisira Lesotho pasi, achitiye hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu pasi rese.
Football is no minnows anymore in football, so I don't know why the press keep talking about minnows. But if you saw, this team has improved dramatically, and like all minnows, supposed to be minnows, are improving game by game.
Asi Antipas anoti ari kutarisira kuti kuziva kwavo nhandare yeNational Sports Stadium pamwe nechaunga chavari kutarisira kuchavapa kukunda mumutambo uyu. Zimbabwe ine mukana wakasimba mumutambo uyu sezvo iri pamusha uyezve munhandare yavasingawanzokundwa umo nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association muzvare Shota Mukute vanoti makarwe ekuLesotho aya haasi kupona.
National Sports Stadium haimiriba haimbobvira yakamira mugiraundi umo munonzi Komba. National Sports Stadium haina kana one gobhora ba zvinochekwa.
Asi Mawarriors anofarira kuwedzera mwando pane matambiro avakaita mumutambo wavo we-2022 World Cup neSomalia uyo vakatatarika zvinotyisa ndokuzokwanisa kuenderera mberi nechibodzwa chakakandwa naKama Billiard mutambo wave kunopera. Asi Billiard hamo mumutambo uyu sezvo makundano echan achambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvomunyika mavo chete. Kunyange zvakadaro nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMishek Musambasi vanoti havasi kuona Mawarriors achirohwa mumutambo uyu.
Tikuona takahwina bhozi hapana pekuti Lesotho ingarohwe Zimbabwe. Bhozi Lesotho haina background yekuhwina, but isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchani yakamboenda kupi, but tikuona takahwina and muvuone.
Antipas achevedza vatambi vari kurura muzvikwata zvemukaso Laga Premier Soccer League kusanganisira iye nekati WZPC Kariba, Prince Dube weHighlanders, Evans Kachema weDynamos, Neva Tigere weFC Platinum, Ian Nyoni weChapungu pamwe na Wellington Taderera weBlack Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nasini muchirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa zvakaitika kuna Dr. Peter Magombei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei vari mupenyu. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyat vanoti vaMagombei vari kurapwa muHarare uye havasi muusungwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzeNdebele.
kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.